Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishipete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri nguva dzava 6 tinosangana zvekare manero anhasi uri musi wesvondo chivabvu 27 2018 makaterera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mutongamiri weMDCT Vanessa Chamisa vanobatana nevechidiki kumhanya mumujao weshanduko weRun for Change waitirwa muHarare nhasi vachiti vape kumhanyira kunohwina masimba musarudzo dzegore rino. Munyori mukuru wesangano revakamborwa hondo reZimbabwe Liberation War Veterans Association vaVictor Matemadanda vanoti vaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe ndivo vega vanofanirwa kupiwa mhosva yegukura hundi. Tichakupai zvabuda mumitambo yenhabvu yatambwa munyika nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri werimwe bato reMDCT Vanelson Chamisa nhasi vamhanya nevechidiki muHarare vachiti vape kumhanyira kunohwina masimba musarudzo dzegore rino. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vachamisa nhasi vamhanya nevechidiki muHarare muchirongwa changa chichidaidzwa kuti Run for Change charongwa nevechidiki vari kuzvidaidza kuti hashtag generational consensus. Vachitaura pachitiko ichi vachamisa vati bato ravo ragadzirira kutora masimba musarudzo dzegore rino. Vachiti kumhanya kwanhasi kunoratidza kuti vave kumhanyira kuenda kuState House.
Meseji yedu hombe ndeyekuti toda kumhanya tichienda kuState House, asi tiri kufoka vanhu toda runyararo munyika medu. Toda kuti vanhu vaite sarudzo dziri pachena dzakachena, sarudzo dzisiri dzokumbunyikidzana, sarudzo dzisina munhu anobira mabalot paper kana kuti umwe munhu achiita zvinhu zvisingazivikanwi nevamwe. Zvanzwa zvinogezana zvamunangagwa ngavazivise isusu isi tichivazivisa mafambiro edu, nokuti nyika vaviri, nyika inovakwa ne nyika yeva kune munhu wacho ganupefa aigona kuvaka nyika ino iri yega aidaitadza. Iyo toda kubatsirwa nechinja, tiri isu tiri kutungamirira, iyo vachitevera kana kuti vachipikisa, vanhu vachibatsirana. Pakaperawo 5 years wodzamawo kuti tovakunda wozotiwo 10 years pamwe wangakozopindawo. Toona zvinhu zvinofamba sai.
Mutungamiri wePeople's Democratic Party uye vari mumwe wevatungamiri veMDC Alliance vatendai biti vati chiitiko chanhasi chinoratidzawo kuti vechidiki vanogona kuita zvinhu murunyararo.
Hakurakidza kuti hurumende iri kuuya ine hurumende ine musiyano. This is very important for fitness, for recreation, vachi vachingofara. Because the problem inyika yedu togara tichingorovana tichingotukana, so vanhu vangofarawo family fun day. It's a reflection yekuti new Zimbabwe is coming, but the new Zimbabwe is in the womb of the old. Tiri mudumbu rekudhara. So this was a very important expression, a glimpse into the new Zimbabwe, the new future which will start after 1st of September 2018.
Mumwe wevechidiki amhanya ona vachamisa muzvare Rudo Mangezi vati sevechidiki vane basa rakakura kwazvo rekuona kuti vezera ravo vavhota musarudzo dzegore rino, vachiti gore rino igore rebindura zvino.
Asi tino vechidiki nhatidza kuti kana tiri vechidiki tinofanira kubatana kuita chinhu hwani, sezvo tinoda kuti tiendese nyika kukenana navachamisa. Nhatidza kuti achamisa munhu anokwanisa kutungamirira ruzhinji, akwanisa kupinda muvana mumayuti achimhanya nesu, tichiona kuti mutungamiri anokwanisa kugadzira redu remangwana.
Vechidiki vakawanda vauya pachiitiko ichi vawanawo mukana wekutorwa mifananidzo navachamisa vakati vafara zvikuru kubatawo maoko avo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Dzimwe nengo dzebato reMDCT inotungamirwa navaNelson Chamisa dzinoramba sarudzo dzemuchinoi dzichiti dzizere nechitsotsi. Arthur Chigoriwa anoti panyaya inotevera.
VaEdward Kadewere navaCuthbert Mazivanzira vabuda musarudzo idzo dzavanga vachitashurana navaPeter Mataru senhasi muchinoi. Vaviri ava vari musarudzo dzanhasi idzo dzanga dzichitarisira kubuda nenhengo ichamirira bato iri musarudzo dzegore rino dzine chitsotsi chakawandisa. VaKadewere vanoti nyaya yanetsa ndeyekuti sarudzo idzi dzainge dzakakokerwa dzichinzi dziri kuitirwa kumawadhi ose gumi nemashanu, asi vanoti vashamisika zvave kunzi dzava kuitirwa pamahofisi ebato.
Saka ini ndazokumbira mundikati, can't you postpone this so that we have a very definite day rinenge riine one message rutaura kuti venyu even pano papart office tinodii haisi nyaya, but kana message yanga yanzi na chairperson wadi, because vakatombotuka district chairperson aisa kuti part office. Saka isu ndakazovabvunza ndikati which is kanzi aewa venyu mawadzi muri kuindwa mawadzi vanhu kavaenda mawadzi. Saka ndo zvandangoti kana madaro kuti tipfuurire mberi ne-election, it's unfair on my part because masupporters angu ari mumawadzi.
VaKadewere vanoti chimwe chakanganiswa ndechekuti sarudzo dzemumawadzi asina kuitwa ndidzo dzingadai dzatanga kwete kutanga neconstituency.
Chino ine 15 wards. Pa 15 wards, 10 ari mudisgruntlement ane makwiris akaapira haasi kuatendwa nekuti havasi kuda vakaita candidate imposition. Ani mazoona? Saka manje indiri kuti out of those 10 ndokune support yangu uri kupinda mielection yakatobhangwa yakatogadzirwa kudhara yakatochetwa pasi.
Muchinoi makaitwa sarudzo mumawadhi mana chete pamawadhi gumi nemashanu. Imwe nhengo isina kufarira zvaitika nhasi vaZakaria Musiya Dzanaka vanoti sarudzo dzemawadhi dzidzo dzingadai dzatanga sezvo paine kugunun'una kwakawanda pamusoro pekupiwa vamiriri neutungamiri hwebato.
Vanhu vari kutiyo tiku kudai, but mawadhi edu hatisisa tapuwa mukana wokuvhota kuti tisarudze kansera kuti bhozi rakaimupawo zero futi kansera. Zvinove zvimwe chete zviri kuitwa iye zvino. Saka tipei mukana tisarudze makansera edu, kandi tisati the member of parliament tisina kupedza makansera. Ndo pane problem. Musangano wedu hausisina democracy. Iyeno takuita chizano chekuimpoza makandidates. Whereas tiri kuti it's movement for democratic change and democracy is the leader for the people by the people. Leader anobva kuvanhu. Kwete kuiswa zvokugadzikirwa.
Asi dzimwe nhengo dzinoti vabuda musarudzo vatya kukundwa zvine mutsindo sezvo vamatarutse vaine rutsigiro rwenhengo dzakawanda munzvimbo yechinhoi. VaCleopas Chenjiri mumwe wenhengo dzatsigira kuti sarudzo dziitwe kunyange vamwe vabuda mumakwikwi aya.
Chirongwa ichi ndicho chinonzi free and fair election. Asi kuti munhu haungati kana usina kuya wakagadzirira wotaura kuti aiwa chimisai mutambo uyu titange ndanotsvaga vanhu, asi uchizva kuti nhasi zore maereko wadii wabuda wakagadzirira chiita kutodzisa kuti ugadzirire rori tinaro tikupe unotora vanhu vako uye nawo. Asi chirongwa chokufambisa maerection ndicha nhasi, tinokendera mberi nekuti maerection apere.
Mutauriri webato reMDCT mudunhu reMashonal and West vaBlessing Mandava vanoti hapana chakaipa nekuitira sarudzo pamahofisi sezvo bato risina mari yekubhadhara mahoro yekuitira sarudzo mumawadhi ose.
Saka kana tiri panapa tichiita maelections edu, it's okay, hatingaende kunobhuka somewhere yet we don't have mafunds acho ready like now. Dopa ninyaya, we are here and it's above board because all the organs have been notified.
Vamatarise vazopinda musarudzo vari vega, umo vari kutarisirwa kudomwa semumiriri weMDCT muchinhoi musarudzo dzegore rino. Vachakwikwidzana nenhengo yeZANU PF, vaLucky Sauramba nevamwe vemamwe mapato vasati vasarudza nhengo dzavo. Sarudzo dzemapuraimari ebato reMDCT dziri kuitwa nyika yose uye mikono iri kurigwa kunzvimbo dzakawanda. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndine Arthur Chigoriwa.
M Munyori wesangano reva kamborwa hondo yerusununguko va Victor Matema Danda vanoti apana zvazvinobatsira kuti nyika irambe ichitsvaka munhu wokupomera mhosva yegukura hundi izvo zviri pachena kuti vaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe ndivo vanofanirwa kubvunzwa uye kutsanangura mhosva yavakapara iyi. Vamatema Danda vanoti vaMugabe ndivo vanofanira kutaurira vanhu kuti zvipangamazano zvavo vaive vanani. Tabata vaMatema Danda kuti tinzwisise maonero avo.
Ndiroti ndivane mhosva nemhaka yekuti ndivo vanayo mhosva. President wenyika anoitwa commander in chief wemadefense forces. Ndiye anodeclare kana kumisa hondo. Hapana minister kana commander wemauto ane simba rekutanga hondo. Hondo inotangiwa na president, yomiswa na president. Kana tikataura nezvegukura hondo, tiri kutaura zveplan yakaitwa yekugadzira a force. Army yakatounzirwa ma instructors from North Korea vakachinda kunoita operation yavakatuma. Hazvishandi kuramba tichinyenyeredza dambudziko ratinaro kunyanya kana ari kufanira kunge achipa mhinduro achiri mupenyu.
Hapana vamwe vari mumhosva iyi here?
Kunogopomerwa umwe sei muridzi wenyaya aripo? Kana pane vakaronga naMugabe kana kuti vakapa vaMugabe njere, vaMugabe ndo vanofanira kutaura kuti ini ndakatodyona nhingi kana kuti wandai aifurirana neni ndinhingi, kwete kuti isu tisipo pazvarongwa nepazvakamiswa toti aiwa uyo akatuma vanhu kunoponda vanhu uyu haana chekutaura. Ngapawane vamwe vanotonzi ndivo. Iye ndiye anofanira kutipa kana tichida kubata munhu anove muridzi wemhosva. Muridzi wemhosva aripo.
Pane vanoti zvamuri kutaura inyaya yekutsvaka rutsigiro, maifanira kudai makataura nyaya iyi kare.
Kana ndikatsvaka rutsigiro rwepolitics, ini ndichitaura zvinhu zvinoita kuti nyaya yatinetsa isvike pakupera, chakashata chii? Kana politics zvichida kuti maproblems are outstanding asolviwe, what's wrong about that?
Saka chinofanira kuitwa izvozvi chiva Matema Danda?
Handisi dare inini. Ini zvandakataura ndo zvandakataura kuti muridzi wenyaya aripo ngaabvunzwe nevanofanira kumubvunza.
Avo vange vari munyori mukuru wesangano revakamborwa hondo yerusununguko vaVictor Matema Danda vari parunare neStudio 7.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na 6 AM kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na 7 PM mazuva ose. Munotibata pa 909 AM uye pa 4930-13860-15460-15580 ne 6080 shortwave. Musakanganwe live talk na 8 PM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne 15460 frequencies. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk. Ngatikurukurei. Pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza 5:15 kusvika na 6 PM uye nemusi wechishanu kubva na 5:45 kusvika na 6:15 PM. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Gurukota rezvekunze kweAmerica vaMike Pompeo vanoti vanhu vomuIran vanoshuvirawo kuti vave neutongo hwejekerere uye vachikwanisa kuvevo namaonero akasiyana-siyana mune zvimwe zvinhu, vachikwanisawo kutevera zvitendero zvakasiyana-siyana. Vachitaura svondo rapera nemukuru wenhepfenyuro yeVoice of America Persia Amai Sattareth Sage, vaPompeo vakati mutungamiri wenyika yavo vaDonald Trump vakaona zvakakosha kuti America ibatsire munyaya yeIran nechimbi-chimbi sezvo kusagadzikana kwayo kuchizogona kukanganisa kugadzikana kwedunhu reMiddle East.
It's a something that the president has viewed as a serious threat to a Middle East stability and therefore to American national security.
Vachipindura mubvunzo wekuti chinangwa chavo ndechei panyaya yeurongwa hwavo hwekugadzikana kwenyika uye kuti hwaro hwavo hutsva hwakasiyana zvakadini neurongwa hwekutanga hweJCPOA. Vapompio vakati zvirongwa zviviri izvi zvakasiyana zvikuru vachiti chibvumirano chekutanga chakange chisina hudzamu. Vakati vaive chaive chekuedza kuti hurumende yeIran yaishandisa mari yakawanda kwazvo muurongwa hwayo hwenuclear uye chaida kumisa izvi. Izvo vakati chinangwa chakanaka. Vakatiwo vakakumbira kuti Iran imire kuparadzira ugandanga pasi pose, kwete kuita uumbe zvikwata zvevanopfurikidza mwero muIraq, kwete kuisa mari yeIran pamwe nezvezvirao zvenyika iyi izvo zviri kusarikirwa neupenyu muSyria, vachiti zvakaipa mukugadzikana kweMiddle East.
So it's not about, you asked about regime change, it's not about changing the regime, it's about
Vapompio vakatiwo izvi zvose hazvina kunangana nekushandura hurumende yemuIran, asi kuti zvakanangana nekushandura maituro eutungamiri hwemuIran kuitira kuti vaite zvinowirirana nezvinodiwa nevanhu vemuIran kwete vamwe vese. Vachipindurawo mubvunzo wokutanga vanoti pamatano edare reCongress ekuedza kufumukira uhori hwepfuma yakaigwa nevamwe vatungamiri veIran vaiita zveuhori kubva kuna Ayatollah Khamenei kusvika kumutungamiri wenyika, vapombiro vakati vanofunga kuti zvakakosha zvikuru, vachiti vanhu vomuIran vanokodzero kuziva chokwadi.
Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, unodiba simba.
Yesu simba rangu,
simba rangu, yesu simba rangu, unodiba simba.
Kana ndaka neta,
ikitaza kufaba.
Maniru akanaka vateereri, ini ndini Tanono Kawande ndichikuchingamidzai mune chimwe chirongwa chezvechitendero. Nhasi tineropa rakanaka tina mukoma Richard Mupingo veUnited Methodist Revelation Church Marble Rain Circuit. Mukoma Mupingo, kwazisai vateereri mugotitauriravo pashomanene pamusoro penyu.
Zita rangu ndinonzi zvataurwa, ndinonzi Richard Mupingo, ndinoshumira ndiri pa United Methodist Church Revelation inonzi Maple Rain Circuit. Saka inyiri ipapo ndiriwo one of those vanonzi ma local preachers, ndinofamba ndichiparidza maoccasions akasiyana siyana, even michato tichinge tichisheya shoko raMwari. Zvekare ndiriwo a member of the men's fellowship iya inonzi vabvuwi vanoimba, inoshumira shoko raMwari zvakasimba chaizvo.
Basa renyiri makaritanga riine vamupingo?
Katendeka inini the year 1999, and that year that I spent also 40 years. Akanzwa Mwari vari kungondidaidza. Saka ndandagarawo ndichipinda kuchechi, asi ipapo ndipo ndakazvinzwa kuti kudaidza kwakasimba. Ndokubva ndazongotarudza kuti zvakadaro Mwari vanenge vakandipawo chipo chekuparidza. Saka since 2000 ndanga ndiri local preacher.
Chinokufadzai pabasa renyu chii?
Chingandifadza chaizvo chaizvo kuona zvaunenge uchitikaparidza zviya izvi, umwe munhu andozoona zvichitomitira mukati meupenyu hwacho. Vamwe vanogona kutobva vatokutaura ipapo kuti zvamanga muchitaridza zviya izvozvo zvanga zvitoadresa situation yandiinayo. Izvovo zvinofadza chaizvo, zvisinganyanyi kuzofadzawo basa randinofamba naro ngerekuti dzimweni dzinguva unoti zvaizvo uchiparidza zviya kana uchida kutiita basa raMwari in that direction unonzi vakurwiswa. Ndinoziva kuti vanoita basa rero vanotipupurirawo, unonzi vakurwiswa even pamweya kuti zvinhu panapa zvinobva zvatogosha kana kuti zvinhu zvinobva zvatonyatsokutoramba. Izvozvo mazvinozoda kuti usati waita basa iroriro dzimweni dzinguva wambotanga wambozvitsanyira kubvunza Mwari, kutaura naMwari, ende Mwari yaiva anotaura ndeyezvechokwadi.
Pane mashoko here amuinawo amunogona kutaurira vafirwa kana kuti vari kurwara vakateerera?
Ndingatanga nevari kurwara. ini chandelier ndicho kuti ndine gomo yangu sora kuti kana Jesu pavakafamba panyika ine ini freeze of community handina kunzwa pavakambonzwa vakambokoshera kana vakati musoro unotema kana zvakadaro zvizvizvi asi shokuro vanobva vataura kuti chimbuka taira kwandiri muchazoita zvakapfuura zvandakaita ini saka shokuro rinotaura kuti Jesu vanomubvira vakawana zvinodzingwa zvoita haizvonge zvisiri practical kana kuti kudii kuti asiri ndotoona kutoti hakuna chiri more practical than Jesu vacho pavakafira pamuchinjikwa vakabva vataura kuti zvapfira vakatora urwere hwese vakatora zvitadzo zvese vakatora zvakaipa zvese zvikavazoita kuti varudzwe pamuchinjikwa asi zvakaitirwa inini which means kuti ino wacho ndaafurii saka anorwara ngaasanyanyikutyira zvake ngaambozviva kuti Jesu varipo kumuporesa kungodaidza kune zita ravo kuti mwari makati zvakati zvakati mumascriptures atinotaura apa Matthew chapter 10 verse 1 inotaura saizvozvo kuti takadaidzwa tikapuwa chimbaka vanenge vashakirwa vayo ndezvekungoti mwari vane nguva yavo yekuti kana munhu achinge aenda saizvozvo neri dzenguva tingasare zvedu tichinyunyika asi vanotinyaradza zvekare shoko ravo ndorinokutinyaradza ndiye musimbozo wacho iwoyo saka ndinenge kuti hatiaine kushupika zvedufo tine nguva yekuti tinge tichiita yavanoti morning kuchema yaya asi zvimwe zvofanira kunge tizvopera nekuti shokoro vanotaura zvakare kuti I am creating a new thing nai kuna Isaiah chapter 33 verse 18 and 19 inobva tora kuti I am creating a new thing saka sizvozvo zvinoti simbi
mungatipawo mashoko enyu okupedzisira kuvateereri vedu
chitendero kuna mwari chinhu chikuru ende ndicho chinhu chega chekuita pane rino pasi tingaitoite zvinhu zvakawanda wanda vamwe takambopinda mune nzira dzinenge dzenyu hwakashata zvisingaiti asi mwari pavakazvisadzia takawanika zvichidzoka saka hama dzangu tiripedzi bhaibheri robva rataura kuti ripendi kureva kuti tendeukai nekuti nzira yacho imwe chete yatiri kuenda dzimweni dzengu yatinozonzovanhu vaakunamatira munhu aamubhokisi mwari chimutorei nzira yacho nenge yakapedzisira kara achiri mupenyu saka ive zvavo chiri mupenyu kudaro nonzi kudaira kuna mwari icho chinhu chikuru tobhelivhe in god through jesus christ icho chinhu chikuru tonamata mazuva ese tonamatira mhuri dzedu tonamatira hama dzedu tonamatira zvizvo zvatinobata kana aive mabasa edu kana izvi mari dzedu mafinances edu zvese zvinongonamatirwa kuna mwari bhaibheri rinobva rataura kuti the steps of the righteous person
aiwa vateereri nguva yedu ndiyo yatitiza nemashoko iwavo abva kuna mukoma Richard Mpingo veUnited Methodist Revelation Church kumelbourne circuit tinoti tichasangana nemwi zvekare svondo rinouya tichikuwigira chimwe chirongwa chezvechitendero ini ndini Tanonoka Wande ndiri muwashington dc tinotenda vamupingo iye zvino tokuendesai kuna Evans Zininga kwaanotipa chirongwa chake chezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo
kwazwai mhuri yezimbabwe ndinokuchingamidzai kuchirongwa chesvondo rega rega chevechidiki ndiri kuno kuwashington dc ini ndini Evans Zininga ndakamiririra studio 7 nhasi taita rombo rakanaka ndiri kukurukura navanzvadzi Rutendo Moyo tichange tichikurukura nezvenyaya inonetsa kutaura nezvayo nguva zhinji inyaya yesuicide pachishona kuzviuraya vanzvadzi ndinokukwazisai ndokuchingamidzai kuchirongwa makadi henyu veruzhinji vangangodewo kuziva muchidimbu tisati tatanga kuzeya zeya kuti iye anombonzi Rutendo uyu ndiani ari kubva kupi ari kuenda kupi
ndakazvarirwa kuzimbabwe musaiti yedu yekuHarare ndaigara kueastley vabereki vangu vese nedzimhama dzangu dzakazoya dzakazogara kuno kuamerica ndipatitatorwawo namai vangu kuti ndie kuzogara navo
saka pari zvino muri kugara kuno kuamerica nai
ndogara kuamerica
nyaya yatiri kuda kuti tikurukure nezvayo iyi chinhu chamakapfuura nemachiri chakapotsawo chaitika kwamuri nai
ichokwadi
muchidimbu mungangotsanangurewo kuti imi makapinda mazviri sei tigone kubatsirawo vari kunze uko
inini thinki ndingatora nchiti pane vazhinji vanoshanzi munhu wese anoda kuzviuraya munhu anzi anopenga muna nifongo kuvarirwa sizvo kuZimbabwe tine nzvimbo inonzi Khungu chena ndingo kunogara mapenzi anzi vanhu vakadaro vanovano vanenge vaida kuzviuraya kazhinji asi azviti kune vanhu vakadaro chete nyangwe munhu ane pfungwa dzakakwanawo kana kana pane zvinenge zvichiitika pauri zvisingakufadzi zvinenge zvichikushungurudza unosvika panguva yekuti ticha ndakazvarirwa asi ndakangofa ndinenge ndabetsera panenge vari padhuze neni ndakasvikawo panguva yakadaro and pandaizvibvunzawo kuti ndakazvarirwei cause ndikutora nzvimbo yavanhu vakawanda hapana munhu anondifarira asi kana Mwari vati vachiri kuda mwana wavo hazviitiki.
All right. Tiri ipapo vanzvadzi chaka kupai simba rekuti muzokunda kuzorega kuita izvi chii?
Takadaro nyangwe neni ndakambozvibvunzawo asi ndikashati answer inenge zvipa ndeyekuti chii ari pakazoita nguva yekuti ndakasvitsa yakatatu asi hazvina kushanda panofanirwa kuva pane reason yekuti why zvisina kuitika. Paipana kuti ndokwanisa neniyo ndokwanisa kubetserawo vechidiki kuti nyangwe vamwe vanhu vanodarikawo vane mumasituation andikaitawo andikambopindawo saka ndokwanisa kuvabetsera ndokwanisa kutaura navo kuti vanokwanisa kuzvirekawo sei cause kuzviuraya haizi nzira yekuti ungati wabisa kuzvirwadza.
Imimi makasununguka kutaura nezvazvo kudai asi kune vamwe vari kunze uko vanongokuvarira mumwoyo vasingagoni kutaura nezvazvo uye vasingagoni kuwana rubetsero zvii zvamungavaudzewo imimi semunhu akambofamba nemo kuti vapukunyuke mudambudziko irori?
Zuva rangu ranhasi ka ndiro zuva rekuti ndava neopen mind kuti ndikwanise kuti kuzvitaura ndega ndichiudza vamwe vanhu kuti ndaida mbozviuraya but hanzi vanhu vanotsoka na munhu ada kuzviuraya kazhinji kachona vanhu vanofarira kunyora of ichokwadi ndine madhayari think anoita matatu andakanyora.
Tichienda kumberi neupenyu hwamava kurarama mava kunzwa mwoyo wenyu uchiumire papi semunhu akambopindana netsaona dzese dzatati tichitaura nedzadzo idzi?
Ndiri munhu wekuti ndave munhu nyangwe ndakafesana nemachallenges ndokwanisa kuzvimirira ndega.
Saka pari zvino mune here zvamakatotanga kunyora zvekuti rimwe gore tichazonzwawo zvaakunzi uyu ndiye Rutendo uya wamakambotaura naye gore riya ndo zvaakutsikisa izvi zvichibudawo tichiverenga?
Ichokwadi pane zvandakatanga kunyora.
Ndinokutendai vahanzvadzi nekutipa mukana iwoyi wekuti tikurukure nemi ndinozviziva kuti nyaya yatiri kutaura nezvayo yakarema uye inogozha maita basa. Tinokutendai nekunge mange muinesu muchirongwa chanhasi changa tichirema chinorwadza chatanga tichikurukura nevanzvadzi vedu Rutendo Moyo. Tosangana zvakare musvondo rinouya pandichauya zvakare nechimwe chirongwa chevechidiki tichikurukura nyaya dziri kubata vechidiki. Anokuonekai nemufaro, ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC.
Tombotarisa zvabuda mumitambo yenhabvu yatambwa munyika nhasi. Yada Football Club 1, Caps United 2, Dynamos 0, Herentals 0, Netrat 0, Black Rhinos 1, Chicken Inn 0, FC Platinum 2, Highlanders 1, Chapungu 1, ZPC Kariba 1, Blawayo City 0, Shabani Mine 2, Blawayo Chiefs 1, Mutare Rovers 1, Triangle United 2. Sezo nguva yedu ya pera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Mutungamiri weMDCT vaNelson Chamisa vanobatana nevechidiki kumhanya mumujao weshanduko weRun for Change waitirwa muHarare nhasi vachiti vave kumhanyira kunohwina masimba musarudzo dzegore rino. Munyori mukuru wesangano revakamborwa hondo reZimbabwe Liberation War Veterans Association vaVictor Matema Danda vanoti vaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe ndivo vega vanofanirwa kupiwa mhosva yekukura hundi. Tabatashika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Morara zvakanaka, tinoemba kuti muchake mwinesi zvakare mangwana. Anokuenekai nemufaro, ndini Taronoka Wande, ndiri muWashington DC, ndokusiyai na mutungamiri Nkomo.
Soku izika tisendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Lechona njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngesonto mhlaka 27 kuNkwenkwezi 2018 nguNtungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Into ekhulunywa ngumatenga amadanda iqakathekile ngoba nayo vele igugrawundi kumele ikhulunywe besaphila abayibo abayiqhubayo abayenzayo. And kuhle ukuthi bayikhuluma bephakathi beyibo bengabezanu labezanda labona ababengamasosha i-CPK.
Umkhokheli wababengabalweli bempi yenkululeko abasekela ibandla lezanu PF umnumzana Victor Matema Danda uthi umnumzana Robert Mugabe kumele athonisiswe ngodaba lwegugura hundi.
So ubaba uTamisa naphana ubetshengisa abantu ukubana uzimisele ukuthatha le lizwe liye phambili and ngendlela ukuthi nxa ugijima nti kaloku ubekwe umgango ude amakhilomitha amangaki ugijima ngakho konke usebenza ngamandla wonke ukuba uphuthe umganga wakhona.
Umkhokheli weMDCT umnumzana Nelson Chamisa upatheka emjakweni we 5 kilometers eHarare namuhla ngenjongo yokutshengisela ukuthi usaqinile njalo uzimisele ukubusa. Umbukiso wezizalwane zeZimbabwe esihlala kwele Melika oqhutshwa kanye ngomnyaka oweZim Expo ugqitshwe namuhla. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umkhokheli wabalwa impi yenkululeko abasekela ibandla lezanu PF umnumzana Victor Matema Danda uthi umnumzana Robert Mugabe kumele athonisiswe phezu kokubulawa kwabantu abedlula inkulungwane ezingamachumi amabili emathebeleland laseMidlands kumbhuqazwe wegugurawundi. Ekhuluma ekobulawayo emakhokhoba izolo, uMatema Danda uthe uMugabe kumele athonisiswe engakafi njalo ahlawule abantu ababulawelwa izihlobo labangane. Ukuhlaziya lolu daba sixhume ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Dinizulu Macaphulana.
Into abantu bakhetha kumele bayikhumbule inkulumo eyanikezwa nguNkomo umdala esaphila kumgabe ukuthi ungaxolisa abantwana, ungafundisa abantwana igazi, ungekela abantwana bebulala abantu, ukusasa bazafunela lakho igazi. Umgabe usehlukunyezwa, usehlukuluzwa ngabakhe. Into ekhulunywa ngumatenga amadanda iqakathekile ngoba nayo vele igugrawundi kumele ikhulunywe besaphila abayibo abayiqhubayo abayenzayo. And kuhle ukuthi bayikhuluma bephakathi beyibo bengabezanu labezanda labona ababengamasosha i-CPK. Njengomkhokheli uMugabe ngeqiniso kumele abuye phambili kodwa nezandla zakhe labo abayibo ababethumela amasosha beyibo ababegijimisa izenzo lezi ezenzakalayo bonke kumele babuthane. Labo matenda matanda labo bangagezi izandla bese besithi bona bangophilathu uMugabe abeyedwa. Into le yenziwa ngucommander in chief lama ministers of security and defense and home affairs lebutho le 5 brigade labanye ababengabacu kuphi bencedisana bebonke bonke laba bantu kumele babuye bazogezwa umphakathi bangazigezi bona
uthi uMatemadanda akuqondanga ukuthi abantu bathi umnangakwa laye waphatheka kumbhuqazo wegugurawundi ngoba umuntu owayekhokhela ngaleso sikhathi ngumgabe ngakho nguye uzandla zibomvu
Hayi uyaphosisa uMatenda Matanda umnangagwa wayengu-Minister of Security njalo kule nkulumo umnangagwa wazenzayo phambi kwabantu kithi ngalesi abanye simkhangele ngamehlo efunga ngokubulawa kwabantu ethembisa ukuthi abantu bazobhujiswa sengathi lamhlanje wayengekho njani ufuna ukwenza abantu iziwula abantu babekhona bonke kumele babuthane bambe phambi kwabantu bazigeze uZulu abe ngesuthisekayo ngeqiniso labo lokho kwenziwa ngoba uMatenda Matanda kuthiwa yi-cheap politicking ikupolitika okulula okungelancedo iqiniso kaliphume ngeqiniso hayi ngobugwelegwele lobumenemene loba babuzamayo
wengeze wathi njalo abantu kumele bahlawulwe ngumgabe ngokwakhe yebo ngumgabe omele ahlawule abantu kumbe nguhulumende
ya umgabe kumele avume izono zakhe abantu kumele bahlawule nguhulumende lokho okukhulunywa ngobaba uMatenda Matanda ngokomuntu ongalalwazi ngokuthi umhlaba uhamba njani usebenza kanjani uhulumende kumele akhiphe imali anikeze abantu i-compensation njalo kulengane eziningi esezingabantu abadala ezingangenanga esikolo ngoba zingelama-birth certificate ezingazoyise ezingazonina abantu abalahlekelwa ngamathuba empilo kungayisi ukuthi bayizithutha kuyikuthi baswele abazali baswele izithupha zokuthi baqhashwe lokuthi bangene ezikolweni wonke laba abantu kumele baphiwe impilo yabo abayitshontshelwayo nguhulumene kamgabe labo uMatenda Matanda labo mnangagwa behlanene yona leyo into ekhulunywayo asiyo into encane okumele abantu bapolitike ngayo ngoba izimpilo zabantu okukhulunywa ngazo le
umnumzana Dini Zulu Macapulana yincwethi kwezombusazwe Umkhokheli welinye lamacele eMDCT umnumzana Nelson Chamisa uphatheke emjahweni wokugijima umango ongamakhilomitha amahlanu obulesihloko esithi Running for Change eHarare namuhla. UChamisa ubambane lomkakhe abasekeli bebandla leMDC kanye lomkhokheli welinye lamacele ePDP umnumzana Tendai Biti kulumjaho. Osakhulayo weMDCT umnumzana Mlandu Ncube ongukansila njalo wakobulawayo uthi lebe kuyindlela kaChamisa yokutshengisa ukuthi ungosakhulayo oqinileyo njalo osezimisele ukubusa.
Isayini ngiyokutshengisa ukuthi umongameli wethu uqinile njalo ulamandla okugijima. Ungakhangela nxa abantu bejaha laphana begijima kule njongo one umuntu anuyabekhonsentrethile njalo kakhulu lokuthi kuloko kwenza ngezempilakahle so ubaba uChamisa laphana ubetshengisa abantu ukubana uzimisele ukuthatha le lizwe liye phambili and ngendlela ukuthi nxa ugijima anti kaloku ubekwe umgango ukuthi amakhilomitha amangaki ugijima ngakho konke uyesebenza ngamandla wonke ukuba ufike uphuthe umganga wakho yikho-ke ubaba uChamisa etshengisa khona i-commitment ukudeliver i-change ukuthi ama-yardstick that were put in ngephathi ukuthi ngomnyaka ongaka siyabe sesiyenze lokho kutshengisela ukubana sizimisele uku-achieva yikho kule kilometer yena leyo
abantu bazwe njani bembona egijima labo kumjaholo
kugcine sokungani i-demonstration ngikutshele mfowethu ngoba abantu bathiwe izimota bakhipha bagijima begqoke amasudi bejabule ukugijima lo mongameli wabo umongameli ozithokileyo ozehlisayo layo ogijima nabantu ube ngena ngitho lebody kade lotote liwaxosha abantu bajabulile and ngiyakutshela kusasa okutshayo wonke umuntu eHarare uyavuke sengogijimayo ejobhe kusenda ngenxa yento into abayiphiwe ngoba kuChamisa
siyazi ukugijima kungenye yendlela zokulondoloza impilakahle yomuntu ukungaba kuyinto ayigqugquzelayo yini njalo le ukubana abantu ukuze begcinakale imizimba yabo ihlale iqinile kumele bakwazi ukugijima
ungakhangela ontanga abaningi abalingana nomongameli uChamisa imizimba yabo isizinkalakatha abanye sebelokuzigcina bagula kwabanzi kodwa yena njengomuntu oziphethe kahle oqakathekisa impilakahle yikho
ekhiphimile ekhuthaza uZulu ukubana eZimbabwe esiyakiyo siza kukhuthaza imizamo eminingi yokuthi abantu bebe lempila kahle begcine imizimba yabo kahle. Yiyo eyingxenye kababa uChamisa eyenzayo through Department of Health ePhathini.
Umnumzana Mlando Ncube ngosakhulayo webandla leMDCT elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa enjalo ungukansila wakoBulawayo. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele Melika zibuye ngobunengi bazo kumbukiso walonyaka weZim Expo USA owenzelwe edolobheni leBoston eMassachusetts. Kubika intatheli zindaba yeStudio 7 uEzra Chisaspanda.
Umcimbi owenziwa minyaka yonke ngalesi sikhathi ubala kwasomabhizinisi labenhlanganiso ezijeneyo eziphuma eMelika bebukisa izinto abazenzayo labazithengisayo. Abaze kulo mcimbi bathi bakholise kakhulu. Sixoxe labanye babo.
Mina ngingurudo sikhona lapha eBoston. Hayi vele sibona abantu abaningi anti. Zina silibonile. Send it to kade bekhona. Sibone amabhizinisi. It's so nice ukubona amabhizinisi akuse. From all over, right? Mm-hmm. Jada head by Zimbabweans. Just ukukhuluma labanye abantu to get some ideas on businesses. Just to see what abantu bethu bayenza.
Omunye njalo obekulumbukiso obuye evela eIndiana ngunkosazana Beke Khumalo.
Sisezime Expo lapha bekumnandi ngo-2018. Abantwana bekhaya bebekhona besenza into enhle bephakamisa iZimbabwe and kuhle ukubona ilizwe lethu liphakama singekho ekhaya kodwa abantwana lokho besenza izinto ezinhle ezicabanga ikhaya all the time.
Ebusuku izolo kwenziwe umncintiswano wokukhetha uMizim USA 2018. Unobuhle onqobileyo nguPhayla Moyo. Silaye obuye ngemva kwakhe.
Sanibonani nonke, kama namu nomzamo, Laura Jamela. I got first place princess from Miss Zim USA 2018. I am located in Memphis, Tennessee, Kunala Edition. I only competition within Zima, but I am so grateful for being given the opportunity to go ahead and be first princess and have the Zim Diaspora people community back me up in what I am about to do in the community.
Omunye njalo bencintisa waphuma ngwesithathu kuMizim USA 2018 uthi bekungalula kulo mncintiswano.
Mina ibizo lami nguThembekile Mhlanga and number 2 for Mizim UK. Thank you.
Ube uhambe njani? Tshela abalale ukuthi uhambe njani.
Ayi beku tough but it was fun and I had a lot of fun and I learned a lot through competition
lay. Awujabulise ibuyile kuzophathisa labo abafuna kulungisisa kutsha ingwalo zabo zama-passport nama-birth certificates. Ngemva kokukhethwa kukaMizim USA, umhlabeleli we-dancehall ovela eZimbabwe uKiller T uculele uZulu. Namhlanje bekule midlalo yenguqu lapho amaqembu avela emadolobheni etshiyeneyo eMelika ebencintisa kunkezo yeZim Expo 2018. Ngimele iStudio 7 eBoston eMelika, igama lami ngu-Ezra Chisaspanda.
Umphathi ntambo obona ngobudlelwano phakathi kweMelika lamanye amazwe umnumzana Mike Pompeo uthi uhulumende kamongameli Donald Trump ufuna ukulobelana isivumelwano esitsha lelizwe lase-Iran esenqabela leli lizwe ukulungisa izikhali zembubhiso. Ekhuluma elo msakazo weVoice of America uPompeo uthe bafuna isivumelwano esibambayele Iran ngamandla ukuthi lihloniphe amalungelo oluntu.
The first agreement was very narrow. It was an effort to say that the Iranian regime was spending a ton of money on its nuclear program.
Isivumelwano sakuqala sasicakile kakhulu. Sasingelakho okunengi esasimele sikuphathe. Yebo sasimisa ukubunja kwezikhali zembubhiso yi-Iran. Kwakulungile lokho. Kodwa ele-Iran liyingozi edlula khonapho. bayadubula amabhomba emazweni abantu besiMoslem kabawahloniphi amalungelo abantu babo njalo zonke lezi yizinto ezihlupha uMongameli Trump. UTrump ufuna siqalise kakutsha ukukhuluma le Iran senze esinye isivumelwano. Sifuna nje bahloniphe amalungelo njalo vekele ukuntshontsha. Umnumzana Mike Pompeo ngumphathi ntambo weMelika obona ngobudlelwano phakathi kwaleli lizwe lamanye amazwe omhlaba. Leyi Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America ese Washington.
Awin zibaba silale mawin zibaba silale mawin.
Kwezamasiko lamhlanje uZulu wemaphandleni sekhudazwe ukuthi abambane ikakhulu ngalesi sikhathi sokhetho njalo engavumeli ukwehlukaniswa ngezombusazwe. UAlbert Ncube usibhalo ludaba ngokugcweleyo.
Bekungabizwa ozwayo ngomgqibelo odlulileyo lapho izakhamizi zeBulamba ebezithe kwaqa eGungwe ekuvulweni kweGungwe Culture Center njalo kunanza usuku lwamasiko. IGungwe Culture Center isungulwe njalo yakhiwa izakhamizi ngokuhlanganisa izimali ngenjongo yokulondoloza amasiko azo njengabantu bohlobo lwesibirwa. Umsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Kembo Mohadi yena obe ngumhlonitshwa kulumbuthano ukhuthaze izakhamizi ukuthi zihlalisane kuhle loba nje amasiko azo etshiyene.
This new dispensation we are in has to find an expression in our culture through the arts and heritage.
Umbuso lo omutsha esikiwo kumele ufakazwe ngamasiko ethu ngezindlela esiqhuba ngazo ezokuzithokozisa kanye lokuphathwa kwelifa lezwe. Ukubambana kwethu kuvele kuqiniswa ngamasiko ethu.
Amasiko ayinsika yokubumba isizwe, ahlanganisa abambanise izigaba zethu. Asisebenziseni-ke ukuchiyana kwamasiko ethu njengesikhali sokulwa lalabo abafisa ukusehlukanisa ngezombangazwe lezindimi. Abanaleso sifiso ngabokuza ezigabeni zethu.
Induna yemzimuni Umbiko Masuku layo uthe kuqakathekile kakhulu ukuthi uZulu ahlale sazi njalo ehlonipha amasiko akhe.
Isizwe esingenamasiko sifana nje lesitasho esingenampande. So nxa abantu bangananza balandele amasiko abo lokuganga okunye okuningi esikubonayo kathesi kungeke kwaba khona. So aqakatheke kakhulu amasiko.
Umlobo wezingwalo odumileyo njalo eyingcwethi kwezembali lamasiko uMnumzana Phathisa Nyathi ulandise ngembali ababirwa.
Ubulamba ngumntu amakhulu, isizwe leli saliphiwa ngumambo, amadoda lisamabila ehambile. Umakhula lodawa uyaswala umanyela uyayizala basebephiwa-ke le indawo kusukela emfuleni silikwe konale sincelelane nomasuku. Ngakho-ke nguye ubulamba unumber 2 ebantwaneni bakamakhula, omdala uSipoba.
Iqembu leBulamba Dance Group lijabulise uZulu kulumbuthano ngomgidi wababirwa. Imbongi edumileyo uMnumzana Ncindi Lerato Ndlovu layo ujabulise abantu ngenkondlo zakhe.
Kuma balanda bakati beka bemeyi banongula nemvula bakela bangula nemvula banongula nenkaka banu bantuzu watolu wayo tuzu watolu sewalangu ukokutende unyolila ngoma. Kuma balanda bakati beka bemeyi
izakhamizi Bulamba zibukise impahla kanye lezilimi eziveza isiko lababirwa. Ilanga leCulture Day lasungulwa ngumanyano we-United Nations ngenjongo yokukhuthaza ukugqakathekiswa kwamasiko emhlobo etshiyeneyo njalo linanza mhla ka-21 kwenkwezi minyaka yonke ngamazwe omhlaba. ele Zimbabwe lona lengezelela insuku zokunanza amasiko alo zaba iviki njalo lesi sikhathi saziwa ngokuthi iCulture Week. Ngimele iStudio 7 ngisegungwe bulamba ngingu Albert Ncube.
Sing. Homeless, homeless, moonlight street, you wanna
Sibongeke ijahe elidala u-Albert Ncube ngokusethulela uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Singene kuhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi uSenisibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga kakhulu, lami ngiyamukela abalaleli bethu namhlanje kusihlwa.
Usiphatheleni namhlanje.
Umbhalo esilawo namhlanje ngikhangele uLuke chapter 14 verse inga 27. Siyakhangela lapho ukuthi uJesu uthi yena loba ngubani ongeke akwanise ukuthwala isiphambano sakhe andandele angeke aba ngumfundi wami. Njalo iverse ka 28 abesesithi ngubani ke kini othi yena efuna ukwakha umuzi ekele ukuhlala phansi akhangelisise ukuba intengo yakhona izokuba kangakanani. Nxa sikhangelela umbhalo siyananzelela ukuba into uJesu ayekhuluma ngayo lapha yikuthi kungeke kwenzeka ukuba umuntu ofuna ukumlandela yekele ukwenza izinto ngendlela yena uJesu azenza ngayo. Ngakho lapha kutshoni nxa uJesu esithi yena kumele umuntu athwale isiphambano sakhe amlandele, kutsho ukuthi kumele siyebaza yini isiphambano ezinjengalezi uJesu ayesithwele? Hhashi, kutsho ukuthi lapho uJesu wayenika umzekeliso kumbe ngathi ngumfanekiso. Isiphambano uJesu akhangela ukuba sizithwale ukuthi nxa thina sithe singabalandeli bakaJesu okweqiniso kuyadingakala ukuthi okokuqala inhliziyo zethu zibe zizimisele ukudela yonke into zilandele uJesu. Kanti lapha emhlabeni ziningi izinto ezisikhangayo, ziningi izinto ezidinga inhliziyo zethu. Kuze kungikhumbuzeleli jahe lalanda uJesu lafika lathi lona ngingenzani ukuze nithole umbuso wezulu. UJesu wathi kuye, thanda uNkulunkulu ngenhliziyo yakho yonke njalo uthanda umakhelwane wakho. Undoda lo wangani wathi hayi lokhu ngingakuzama. UJesu wasesithi kuye, thengisa yonke into nayo unike laba abadubekayo. Siyazi ukuthi thiwa wahambe esedanile ukuze sobukunile, wasuka wahamba. Kuthi ukuthi inhliziyo yakhe yayibanjwe yinotho. Bakhona abanye lapha emhlabeni abathi bona ngabalandeli bakaJesu kodwa inhliziyo zabo zibanjiwe yinotho, inhliziyo zabo zibanjiwe izinto abalazo lapha emhlabeni, ngabe kumbe kungumhlambi wenkomo umuntu alawo ehlezi tshela ukuthi lokhu yikho mina vele ngikusebenzayo, yikho lapha inhliziyo yami ekhona. Abanye babanjwe ngamabhizinisi abo, abanye babanjwe imota yona ngwayo, abanye babanjwe ukuthi ngenze indlula yonke umuntu. Inhliziyo yomuntu ibanjwa izinto zalapha emhlabeni. Kanti balaleli bami, sonke siyakwazi ukuba ngelanga lapho umuntu esifa akula muntu ofakwa egodini lakhe kube sekugqityelwa njalo indlu akade ehlala kiyo kumbe kungeniswa esedispensa akade nayo. Siyakwazi ukuthi konke lokhu kuyasala ngabe kumbe layo yona imfundo yethu, abalama PhD, abalama degree abamaningi abaqeqeshileyo, konke kuyosala lapha emhlabeni. Kodwa inhliziyo yethu okuhamba lakho yikuthanda uNkulunkulu. Okwesibili, uJesu uthi kumele umuntu azidele. Ukuzidela kutshona umzimba wethu ulenkanuko eziningi kakhulu. Nxa ungalandelela umzimba, balaleli bami, umzimba uyabe ufuna ukuthi ugijime uye ngale wenze lokho okufuna kumzimba kuphela, kuthi ukuthi lokhu yikukholisa. Kodwa ke lapho uJesu uthi inyama ingabe ifuna ukudonsela ukuthi uyekholisa, kodwa thwala isiphambano sokuthi uzidele uthi wena mina ngizokulandela into ekholisisa uThixo. Baningi abantu esesibabone labaqalisa isiKristu ngesiqubu. Umuntu aqalisa isiKristu sibili ngendlela enhle, agijime ngesiKristu sakhe, kodwa kufike laphana okuthiwa khona kuyakholiswa, isigaba sokukholisa inyama yakhe sifuna ukuyakholisa abangani
abantu bakhe befuna ukuyakholisa uyalahla sonke isikristu sakhe ahambe ayekholisa ikanti ibhayibheli lithi lona yethela umzimba wakho esiphambanweni yikho khonokho ukuthwala isiphambano ngesikhathi abane besithi akuphunywe ijumba kuyekholisa ubusuku bonke umuntu elale ngekho ngkhaya wena uyathatha umzimba ubethele kuthi hayi mina sengingumlandeli kajesu ngizatshona ngekhaya kuthi ukuthi nxa sihamba lapha emhlabeni ziningi izinduko ezisuka zisilandela thina siyazi ukuba yena ujesu ethwele isiphambano wayethwele induko zethu manje nxa usuthwele sakho la isiphambano kuzobuya izidingo eziningi kuzobuya induko eziningi kuzobuya ukwetheswa amacala ovele unganawo kodwa-ke ujesu uthi kukho konke lokhu khumbula ukuthi ujehova wakho nguye okunqobelayo ngakho balaleli ngifuna ukulikhuthaza ukuba thwala esakho isiphambano letha inhliziyo yakho kujesu kudele konke ungavumeli ukuba inhliziyo ithathwe ngumhlaba
akwiphethe mfundisi
baba igama likajesu sibongile sisize thoba inhliziyo zethu zivuleke zilandele wena kuphela jesu zingahugwa ngumhlaba sikwanise ukubethela imizimba yethu ukuze wena jesu ube yinkosi unqobe zonke izinto amen
amen mfundisi bekukuhle ukuba lawe kuhlelo siyabonga
ngiyabonga kakhulu balaleli inkosi libusise
lolove kuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silo mfundisi usenisibanda siyabonga silethemba libusisekile ngompalo kamfundisi singene kwezemidlalo sikhangele imidlalo yeCastlelager Premier Soccer League edlalwe namhlanje. Iqembu leHighlanders libe ngutshikilo panqa 1-1 leChapungu. IDynamos layo ibe ngutshikilo panqa 0-0 leHerentals. Yada FC 1 Capes United 2. Nikrud 0 Black Rhinos 1. Chicken Inn 0 FC Platinum 2. ZPC Kariba FC 1, Bulawayo City 0. Shapani Mine 2, Bulawayo Chiefs 1. Mutare City Rovers 1, Triangle United 2. Kolunye njalo utaba lwezemidlalo, iqembu labesifazana elimela iZimbabwe emdlalweni weRugby ligqibe umncintiswano weAfrica Women's Rugby Sevens eHaburon kweleBotswana namuhla likuzinga lesihlanu phakathi kwamazwe alitshumi. Kubika uMartin Ngwenya.
IZimbabwe ingene kulomncintiswano ingenelisanga ukuzilolonga kuhle ngenxa yokusilela kwemali. Emdlalweni walo wakuqala izolo, ele Zimbabwe linqotshwe nge-20-7 i-Uganda, laphinda labhuqwa njalo 31-7 i-Tunisia. Kodwa namuhla kube ngcono kakhulu. Noma nje ewiswe phansi nge-25-5 i-Madagascar, abuye azithintitha amantombazana eZimbabwe abhuqa i-Zambia. Kumdlalo wokudinga iqembu elizaqeda ngelesihlanu, iZimbabwe itshaye i-Senegal 21-5. Umsekeli kamqeqeshi waleli qembu uNkosazana Nothando Ndlovu uthi baziqhenya ngokwenziwe iqembu leli noma nje bebesilela kumalungiselelo.
Preparations are nzima thina se problem imali. Problem ethi nxa kungalamali ama preparations abanzima but abantwana baqinisele kungelamali kunjalo kwasebenzeka sasifika kulapho esikhona namhla.
Iqembu leKenya yilo elibe zintshantshu zalomncintiswano kulandela ukubhuqa ele Uganda nge-29-7, kwazothi ele Tunisia laba ngelesithathu, ele Botswana liqede likuzinga lesikhombisa. Ele Mauritius yilo elivale isibaya ngokuqeda likuzinga letshumi. NginguMartin Ngwenya owendaba ze-Studio 7 ngiseHaburon kwele Botswana.
Ngikuqile ngalesi sikhathi ngicela ukusizwa nguwe. Wena Jehova onomsa wonke. Wena baba wentandane. Wena ongelakuthi umuntu akanayo imali. Othanda sonke Nkosi emhlabeni. Ngiyakhuleka baba ngalesi sikhathi Jehova onomsa. Ukungihlenga baba phakathi kwezitha zonke ebengiphila nazo emhlabeni.
ngesaba isandla babangaphumelela ngegama likaJesu. Ngiyakhuleka Jehova onomusa ngalesi sikhathi. Abanye ababengikhomba bababetha ngeke ziphumelele, angeke ezenze lutho. Uzokuzwana ningathi kuze kube nini ngegama likaJesu Baba waseNazaretha. Okwathi lapho nala inhliziyo yami ingasavumi, wangiphakamisa Jehova onomusa, wangibeka kwesakho isandla. Ngakhanya Jehova onomusa, ngaphumelela ngegama likaJesu waseNazaretha.
Intombi yakwethu intokazi uNothando Ndlovu esigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje. Singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. Umkhokheli wababengabalweli bempi yenkululeko abasekela iZANU PF umnumzana Victor Matemadanda uthi umgabe kumele athonisiswe ngodaba lwegugurawundi. Umkhokheli weMDC umnumzana Chamisa uphatheke emjahweni we-5 kilometers kwaneleyo livalelisayo nguNtungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.